Chikonzi chedare redzimhosva rekumasvingo chaenda nemapurisa anga akapakatira zvombo nokubudisa midziyo pamwe nevanhu mudzimba dzavanga vachigara kwoupenyu hwavo hwese. Chikonzi ichi chatandisa mutongo wekuti vanhu vabudise sezvo kambani yeGasmine yakatekesera dzimba kuGreat Zimbabwe University. Vagari vataura neStudio 7 vanoti vave kutogara panze nemhuri dzavo nekuti havana kwekuenda. Vamwe vaimbova vashandi pamugodhi uyu vanoti vanasekuru vavo nevabereki vavo vakabva kunyika dzakaita seMalawi neZambia vachizvoshandira muZimbabwe nyika isati yawana kuzvitonga kuzere. Amai Emily Bitu avo vanogara musha wechemberi kuGasmine vanoti varwadziswa nekubudiswa nechisimba mumba mavo.
Emily Bitu ndirikubudiswa panze pamwe chete nevanhu hanzi budai mudzimba. Tobobuda tenda kupi Great Zimbabwe ndiri kukonzeresa iyi kuti tibude munhu. Vari kuti vakatengesa iwa vana kutengesa. Isi tiri kuda mari dzevarume vedu dzavakashandira handiti. Hatina zvimwe zvavo. Vakangotipa chete mari dzedu toinja. Hakuna kuenda. Hoda kuti tibude. Ndoenda kupi nevana? Kwandinoenda ndoenda kupi? Izvezvi ndiri kubuda pazhe. Tiri kurara panza apa nhasi. Nevana tose takadowanda muno vanhu vakambuka kubudiswa mudzimba.
Vagari ava vanoti vave kutyira upenyu hwavo nevana vavo nekuti vachange vachigara pamhene zvichaita kuti vave munjodzi yekubata zvirwere apo nyika yakatarisana nemwaka wokunaya kwemvura. Amai Slengani Batai vemusha wetemeriya vanoti ivo havana kwekuenda nekudaro vanoshaya kuti voita sei nevanavo pamwe nevazukuru.
Vandoita kuti ndichatongovata pavaisa nhumbi dzangu. Chata takagarira hapana munhu akamboremba kubuda mumbasi kuti takati tiri kuda mari dzedu dzakashandwa nevarume vedu. Ivo vakuita zvechisimba zvongoburitsa vanhu vasina kuvapa mari. NeGasmine. Ndoyavaishandira. Ende pakuipa kwacho anotori pensheni yawakatosevha 35 years ari pano pamaini. Saka nhasi akungonzi abuda achiita semusoja ari paparedhi asina chaanacho. Simba dzanga dzava dzeida kuti mapepa vanga vakaaviga vemaini vasingadi kuvaburitsa pachena.
Vamwe vana vataura neStudio 7 vanoti vakazvarirwa pamugodhi uyu wakavharwa mushure mekunge vaimbova muridzi wayo vamutumwa mawere vatosorana nehurumende yaitungamirwa nemushaka abvuwa Robert Mugabe. Mumwe mugari vaWellington Mawarire vanoti dzimba dzakange dzapiwa vabereki vavo vamwe vakashanda kwemakore anodarika makumi matatu sepenjeni sezvo pakavharwa kambani iyi vashandi havana chavakawana.
Ndakakurira munomu vabereki vedu ndo vakatotibereka vava vakubiswa mudzimba dzemaini zvekuti kubudisa kwakutoita zvo zvedu ka hauna kwatotoinda todongovata pazhi nevabereki vedu hauna kwatotombonanga isu madhara edu akasevenza mumaini 35 years vakanga mari vakapuwa asi varonzi budai mumba mupinzwe munhu wegz hakuna kwatotoinda todongovata pazhi nhasi.
Vagari ava vakaendeswa kudare redzimhosva mushure mekunge varamba kubuda mudzimba idzi vakanzi nedare majisititi vabude. Asi gweta riri kuvamiririra vakoleni Maboke vanoti chikonzi chaita zviri pamutemo sezvo vakapikisa mutongo wedare repasi kuhigh court iyo isati yatura mutongo wayo pagakava iri.
Takaenda kucourt ndobva nyaya yevagari vemumashava yaramba kubuda zvakanaka court ikaauthorisa kuti vanhu vadzingwe mudzimba. Then ndobva taapila kuhigh court. Saka apiwa tikaita kuhigh court yakamira isati yanzwikwa. Saka zviri kutishamisa kuva kuti vagari vabviswa imamo sei nekuti pane nyaya ichiri kuhigh court isati yapera kunzwikwa kwayo.
Vamaboke vati vari mubishi rekugadzira magwaro ekuendesa kuhigh court vachikumbira kuti dare rimise kuburitswa kuri kuitwa vagari ava mudzimba dzavari kugara kudzama radare rapedza kutonga nyaya iyi. Vanoona nezvekufambisa kwemashoko paGreat Zimbabwe University vaAnderson Chipatiso vati varidzi vemugodhi ndivo vakaita kuti vanhu vabudiswe mudzimba idzi kwete chikoro chavo.
Vabudisa vanhu mudzimba imaini mushure mekunge yunivhesiti yatenga dzimba idzi makore mashanu apfuura. Yunivhesiti haina wairi kuitira utsinya asi kuti iri kungopiwa nzvimbo yayakatenga kubva kumai zvinova zvinoita kuti yunivhesiti ikwanise kuchengetedza vadzidzi nevashandi vayo pamwe chete uye zvisina njodzi.
Studio 7 yakundikana kubata vari kufambisa basa kuGasmine iyo inenzi iri mumaoko ehurumende pari zvino. Vagari vanosvika zana vari kutarisirwa kubudiswa mudzimba dzavo sezvo chikonzi change chichiri mubishi rekubudisa vanhu mudzimba. Ndakamirira Studio 7 masvingo ndini Gandri Maramba.